zvinhu zvanga zvichingotarisirwa nokuda kwekuti mitengo yakatanga kukwira zvakanyanyisisa. Hurumende payakatara zvirongwa zvemari nezvirongwa zvemashandisirwo emari yehurumende musi wa 1 October, papapo akagadzira maaccounts kuti ave nostro foreign currency account inove mari dzokunze kwenyika, neRTGS foreign currency account inove mari yemuZimbabwe. Saka kuchayuka ipapo misika yekunze yakasumuka chaizvo nokuda kwekuti yanga yakaiswa apa 1-to-1 exchange rate yacho yanga isingashandi. Munhu anenge aine mari yake yekunze kwenyika aiziva kuti mari yeuremu hwayo haungabwenzaniswi neRTGS. Saka takaona ipapo mitengo yakasumuka kubva pa5% muna September 2018 ikaenda kuma21% muna October. Tikazoona zvakare kutanga kwegore rino pakakwidzirwa mitengo yemafuta musi wa12 January se150%, zvichireva izvo kuti pakave zvakare nemweya wekusunda mitengo kuti isumuke. Ndo zvatava kuona muna February izvozvi.
Tiri kunzwawo gavhana wereserve bank vajohn mangudya vachitaura kuti inflation yepagore inotarisirwa kudzika kusvika muzviri kana pa10% kana 15% mukupera kwegore. Munowirirana nazvo here?
Hatingaoni zvichiita nokuti chokutanga mari yokunze kwenyika haisi kuwanika. Iye zvakare kusanyatsonaya kwakaitika gore rino tinoreva kuti mitengo yezvinhu ichagona kukwira nokuti tichange tichitenga zvinhu zvakati wandei kunze kwenyika maringe nokusanyatsonaya kwakaita kunze.
Tichitarisawo vamangudya nava mutori mwube gurukota rezveupfumi, muri kuona vari kutaura chinhu chimwe chete.
Vamangudya navamutuli mafambisiro avaita iko zvino anoti pesanei nezvaitaurwa navamutuli mwube nguva dzavakapinda dzezi. Gore rapera vanga vachitaura kuti tichada kubvisa bond note, asi bond note haina kubviswa.